Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 25/2024 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaNelson Chamisa vanoti vasiyana nebato reCitizens Coalition for Change vachipomera ZANU-PF mhosva yekurikanganisa mashandiro aro. Asi veZANU-PF vari kuramba izvi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vasiya bato ravakavamba gore rapera reCitizens Coalition for Change vachipuma ZANU-PF huroyi panyaya yekuda kukanganisa bato iri. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Wangu nasi tatura mashoko ekuti tava kuvhura nzira itsva gwara idzva mafambiro matsva tinoona kuti panga pachiita musikanzwa tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe matakanana ari kukonzerwa navamunangagwa neZANU-PF vachienda kunoita zvokutamba nepfungwa dzevanhu
munorevei apa vaChamisa mukajekesa
vanhu vakavhota zvakaita mutsindo vanhu vakavhotera mutungamiri waanoda kuti ave mutungamiri wenyika ivo vakaenda vakandiita zvavakaita vakaridza ngoma yavo nokuridza ngoma nedemo tikaonazve pavakasarudzwa kumaparamende vadzokazve vatsvaga chituhwani chaakutumwa kuenda kunorova vaya vakanga vasarudzwa nevanhu toti ngatichiita tigadzirise mumabhisa yenyu vanhu zvisiri pamutemo tidzokororozve tsarudzo even dzine dambudziko idzodzo toona vadzokazve vauya nematare edzimhosva saka tati zvazonyanya maakuenderera hatibvumi mahumbwe hatibvume matakanana nyika haisiyo munhu umwe chete nyika inobatsiranwa kana uri nzou ziva kuti kuna svosve svosve ane simba rakewo anopinda munzeve mako ukatofa saka zvose zviri mumaoko amwari
munorevei apa
isu tinotiziva kuti mwari wamasimba ose wakakura kudarika bato kana kudarika mutungamiri ape zvake nokuti mwari ndiye muridzi wepasi rino hakuna anogona kuzviita maningi ndara kana kuzviti ndiye mwene kana kuti ndiye vene mwene ndiwo umwe chete ari kudenga vanozviti vene kutosaziva nokuti hakuna vene venyika nyika ndeye mwene mwari wamasimba ose
vanhu varida kuziva kuti ndeapi matanho amaakutora zvamaakuti masiyana nezveTCCC
tokugadzirira gwara rekuti nyika ino ive neutungamiriri hutsva nyika ino ive nehurumende yevanhu nyika ino ive nekugadzirwa kwezvese zvakakanganiswa ndosaka muchiona korera dzasumuka idzi ndosaka muchiona kusanaya kwemvura nekusanaya zvakanaka kuchitonzi kuchaita drought zvinokurakidzai kutsamwa kwedenga nemabatirwo anoitwa vanhu nekusvinyangwa nekumbunyikidzwa kunoitwa vanhu mumaruwa vachivhundusirwa vachimanikidzwa kuita zvinhu zvisingafambi zvakanaka saka ndosaka tati aiwa tine urongwa hwaakuuya hutsva hunofanira kutarisirwa nenyika yeZimbabwe tichigadzira kuti nyika ino ifambe chinosumudza nyika harisi bato chinosumudza nyika vanhu chinosumudza nyika vagari takabatana sevana veZimbabwe zvatakaita munguva yehondo kutakabatana pamwe chete tikaziva kuti hondo yedu ndeyei tikaziva kuti hondo ndeye kuti tive ndekusitonga kuzere ndizvo nhasi tinofanira kutarisa pamwe chete kuturika denga hubatsirana zvanza zvinogezana
avo vanga vari mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 tichiri panyaya iyi bato reZANU-PF riri kuramba kuti rine chekuita nekunetsana kuri kuitika mubato reTCCC Mutorodo Nau Pasmon Lovu anotipanya inotevera.
Mushandi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti havanei nezviri kuitika muTRIPC.
Isu se bato reZANU PF hatiwanzo netsikana nezvinoitika kune mamwe mapato. Asi tinongotaura isu tichiti zvaitika kuTRIPC zvunhu zvanga zviri pachena kune munhu wese anotarisa mafambiro epolitics neziso rinotsvakana nechokwadi. Vachamisa vanoita politics dzeruvengo, politics dzematukano, havana politics dzekuvaka. Izvi zvakakonzera kuti ivo vagume vosudurutsawo mukati mavo vamwe vanenge vachida politics dzevakidzano, vachingozvisiya ivo nevanhu vanoda politics dzekuputsa. Izvi ndozvavasvitsa pazuva ranhasi.
Mutauriri wavachavangu vakalipani Pugeni vaudzawo Studio 7 kuti danho ratorwa navachamisa rinorwadza zvikuru uye rakonzerwa nekutadza kutaurirana pakati peutungamiri mubato iri.
Zvinorwadza too much. Rinorwadza zvikuru especially kuti the top leadership ikoko, the three men on top, they failed to find each other. Because chokwati ndire kuti that's where the issue was. Upresidi amikoko. And then yes, you know, now the whole project yakaparadzwa because vanhu vakafaila kunegotiate. Just to negotiate and accommodate each other and find each other.
Vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimirira uye vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vanoti danho ratorwa navachamisa rakanaka nekuti ruoko rweZANU PF kuburikidza navachavangu rwange rove kuvhiringidza bato iri.
Danho ratorwa navachamisa idanho rakanaka nekuti bato reTRIPC ravanga vachitungamirira rane makore maviri vatanga range ratorwa zvine ganyabvu mukati navachabangu vachitsigirwa ne parliament yeZimbabwe vachitsigirwa ne makoti kana kuti nejudiciary yeZimbabwe. Matanho anga achitorwa navachabangu anga achiratidza kuti havasi kushanda vari vega asi vane vakuru vari kuvatsigira.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi inongora nezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Danho ratorwa navachamisa rokurasha bhachi kana kuti uniform kana kuti rupao rwakanzi CCC rwavanga vachishandisa pane zvematongerwo enyika chinhu chataridza njere yapamusorosoro. Nemhaka yekuti rupawo irworwu rwabvutwa neboka reZANU PF nehurumende yavo vachishandisa kukanganisa basa rezvematongerwo enyika.
Asi vamwe vakagara vayambira vachamisa kuti kuda kuita bato risina utungamiri hwakajeka ndiko kwakavhurira ZANU PF mukana. Asi mhosva iri kupomerwa hurumende ndeyekumbunyikidza vanopikisa. Aka kasike kutanga vachamisa vachimanikidzwa kuumba rimwe bato mushure mekunetsana nava Douglas Monzora nevamwe muMDC vachamisa vakamanikidzwa kuvamba bato reTRIPC. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Hurumende yazivisa kuti inogona kupikisa mutongo wakapiwa nedare reLondon High Court kuBritain wekuti inofanira kutevedza mutongo wakapiwa nedare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes wekuti ibhadhare makambani eBorder Timbers neHangani Development Limited mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $125 million pamwe nemiriyoni imwe chete kana kuti $1 million pamakambani aya semuripo zvichitevera kubvutwa kwemapurazi emakambani aya nehurumende muna 2005. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe mapurazi emakambani aya aifanira kuchengetedzwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe neGermany neSwitzerland kana kuti bilateral investment promotion and protection agreements, hurumende yakatora nechisimba izvo zvakapa kuti aikwidze kumatare ekunze ichibva yanzi muna 2015 iripe nekudzorera mapurazi kuna vaBernard von Pezold nemuri yavo. Asi kubva munguva iyi Zimbabwe iri kuramba yakatsika madziro. Dare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes rakati Zimbabwe yakaita rusaro raganda pakutora mapurazi airima miti nefodya aya. Zimbabwe yakapikisa mutongo uyu muna 2018 asi hazvina kutambirwa nedare. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachiri kunzvera mutongo weLondon High Court uye vanokwanisa kupikisa.
Parizvino handikwanisi kupinda mazviri nekuti mutongo wakabuda. Tine nguva yekufunga nezvavo tozotora matanho atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hazvina kuipa kuti hurumende ipikise mutongo uyu asi chinhu chakanaka kuti iremekedze mitongo yematare emuno neekunze.
Tadza kubhadhara kuone chirango chematare zvinenge zvichireva izvo kuti vanhu vazhinji vane mari dzavo vanoda kuita mainvestment dzavo nedzimwe nyikawo hazvikwanisi kunge zvichizofarira kuita nenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe inenge isingachengetedzi zvibvumirano.
Gweta uye vakasanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvibvumirano nedzimwe nyika zvinofanira kuremekedzwa.
Tinoitevera chokwadi zvinenge tichiitevera nekuti kazhinji kacho panenge paine chinenge chakatisunga kuti titevere mitemo iyoyo. Naige papapa pane anonzi mabhipa aya mabhailateral agreements anenge aripo anenge akatopuwa kodzero yekuti vanhu vaende kumatare iwavo anova iwo aakukweshenwa nehurumende.
Vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvinoderedza kuvimbika kwayo izvo zvinoita kuti isapiwe mukana wekukwereta kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira.
Vanotarisa kuti iyo Zimbabwe inokodzera here kuisa mari vanenge vachidzidzisirawo Zimbabwe pavanhu vanovimbika pakukweretesa mari.
Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzinogara dzichiti kuzvidzana neZimbabwe kunonetsa nekuda kwekusaremekedza kwainoita zvibvumirano nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti zvinonetsa kumanikidza Zimbabwe kuripa painenge yatyora zvibvumirano nedzimwe nyika asi nyika dzakawanda dzinoripa hadzo kuti dzisazobatwa sedzakageza negoka munyama. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vaudza Studio 7 kuti hapana chikonzero chinoita kuti hurumende isabhadhare makambani eBorder Timbers neHangani Investments sekutongwa kwakaitwa nedare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes sezvo iyo yakatobvuma kubhadhara vanhu vakabvutirwa ivhu ravo nehurumende pasi pechisungo cheGlobal Compensation Deed.
Kusachengetedzwa kwekodzero dzavanhu pasi rino ndiko kuri kuita kuti hurumende yeZimbabwe yeZANU PF ipfugame nokuti iko zvinezvi zvinhu zvakashata kuti isabhadhara zvikwereti zvayo.
Zimbabwe yakanyorerana chibvumirano nevarimi vakatorerwa minda chinonzi Global Compensation Deed ichiti ichabhadhara mari inosvika mabhiriyoni matatu nechidimbu kana kuti 3.5 billion. Hazvina kujeka kuti mapurazi emhuri yavaVon Pezold anoripwa pasi pechibvumirano ichi here. Amai Mabhiza vatitaure negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi kutadza kubhadhara mari yakatarwa nedare reICSID ndiko kwakapa mhuri yavaVon Pezold iende kudare reLondon High Court kuti iripwe kunyange Zimbabwe yaipikisa ichiti dare iri harina simba rekunzwa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vapeta rwendo rwavo rwekushanyira Africa muAngola. VaBlinken vakashanyirawo nyika dzakaita seCape Verde, Ivory Coast neNigeria. Asi kuti Africa pane zvaingawana here kubva murwendo urwo. Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Africa idunhu rakakosha. Tinoziva kuti Africa ine zvakawanda zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa, zvinosanganisira market, kuita market yezvigadzirwa zvezvinhu zvinobva kunyika idzodzo dzatataura. Africawo tinoziva kuti kune mamwe maplatforms ine izwi rayowo. Saka tirikuona kakurwidzana nekanenge kakuda kupamba zvakare Africa kari kuuya pachitungamirwa nenyika nhatu dzamataura America, Russia neChina. Nekuti dziri kutoona kuti Africa ine zvainazvo zvinogona kutoinfluenza mafambiro ezvinhu pasi rose.
Ko Africa ingashandisa sei mukana uyu kuti ikwanisewo kuti imiririrwe matare akaitawo sana United Nations Security Council nemamwe matare makuru pasi rino, nekuti kazhinji tinenge tinoona kunge inongoita basa rekuvhuiswa mbudzi vamwe vachitaura nyaya dzemumataro.
Africa inoda kutanga iyo pachayo yabatana, nekuti chatinoona ndechekuti kazhinji kazhinji kacho idzo nyika idzo dzidzi dzinouya, imwe yowirirana neZambia, imwe yowirirana neTanzania, imwe yowirirana neCote d'Ivoire. Poshaya kubatana kweAfrica, nekuti kuti Africa inyasowana zvainoda ipuwe chinzvimbo chainofanira kuwana pane zvematongerwo epasi rese, inofanira kunge yakabatana.
Tiri kuona kuti vaBlinken vachashanyira Angola kwete South Africa, zvinosiwanzotarisirwa nevakawanda. Munoona sei zvaitwa neAmerica izvi?
Ukama hweSouth Africa neAmerica hauna kunyatsomira zvakanaka. Katarisa nyaya iri kuIsrael neGaza nePalestine, nyika mbiri dzakatora mativi akasiyana. Ende South Africa ndo yakatotora nyaya ikaendesa kuInternational Court of Justice. Handifungi kuti zvakafadza America izvozvo, nekuti America inotsigira Israel zvayakabuda iyo hayo pachena. Tikatarisa futi kumashure uko nyaya yeRussia neUkraine, South Africa yakaramba kuenda kudivi rimwe chete neAmerica nedzimwe nyika dzinodyidzana neAmerica. Uku kwaita sekunzi South Africa iti zvaitwa neRussia zvakaipa. Saka izvozvo zvinotiudza kuti hai ukama husina kumira zvakanaka pakati peSouth Africa neAmerica.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare muPretoria, South Africa, na Blessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Basa rekuedza kununura vashandi vemumugodhi vanomwe vakavharirwa mumugodhi wezvizvarwa zvekuChina unochera kopa uri muZambia rakaenderera mberi nezuro chitatu. Zvizvarwa zvekuChina zviviri pamwe nezvekuZambia zvishanu zvinoshanda mumugodhi uyu zvakanga zviri pasi pemugodhi apo mvura ine madhaka zvakapinda mumwena wavaishandira wemugodhi wemacrolink uri muNdola kumaodzanyemba kweguta guru reLusaka. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vashamiswa zvikuru nedanho raziviswa nevanga vari mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa rekuti vasiya bato iri nezvikonzero zvakawanda, kunyange hazvo vasina kutaura kuti remangwana ravo mune zvematongerwo enyika richange rakamira sei. Kunyange hazvo pane fungidziro yekuti vachamisa vane urongwa hwekuumba rimwe bato, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana chete vakasagadzirisa matambudziko akaita kuti vasiye bato ravakatanga kutungamira reMDC vachinotanga rimwe reCCC, matambudziko iwaya achavatevera zvakare kubato idzva ravachaumba. Vachamisa vanonzi nevamwe vakapotsa zvikuru kusave neutungamiri kana kuti structures mubato ravo, izvo zvinonzi zvakapa mukana kune vari kuzviti ndoo munyori mukuru weCCC vaSengezo Shabangu, avo vakadzinga dzimwe nhengo dzeparamende nemakanzura vavaiti vari kudyidzana navachamisa. Vamwe vachiti kusiya kwaita vachamisa bato reCCC kunoreva kuti vaShabangu vahwina, sezvo vari ivo vasara nenhengo dzeparamende zvichaita kuti vave ivo vachapiwa mari yemapato ane nhengo muparamende. Asi iri danho ravachamisa rekuti vasiya bato reCCC rinosiya papi veruzhinji vanga vachitarisira kuti utungamiri hwavo huchaunza shanduko munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF Dr. Masimba Mavhaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza muzvinafundo mukonza kuti vanoona sei danho ravachamisa iri.
Danho ratorwa navachamisa idanho randikatyamadza kuti varitora panguva yakadai. Ndaifunga kuti dai vaida kutora danho rakadai so vangadai vakaritora kuna August 2023 pavaitisa rudzo dzabiro. Saka pandaona vachiparura kuti ndo zvavakuita ndakatyamara zvikuru.
Dr. Mavhaza, munoti nedanho iro ratorwa navachamisa nemhinduro yapiwa naProfesa Mukonza?
Ndinovera naProfesa Mukonza. Chekutanga ndechekuti vachamisa varatidza rushinjo rweZimbabwe kuti vachiri chanana panyaya dzematongerwo enyika. Nekuti kana ukafunga kuti wauri kurwisana naye ari kupindira mubato rako, hautize bato, atipise imba nekuda kwenyoka yapindamo, atipise imba nekuda kwemakonzo. Asi tinotofiritira zvisingafanyange zviri mumba. Saka kukona munhu anongoti mangwana atiza, akatanga rimwe bato, vanhu vakapindamo zvakare anoramba achingotiza. Saka garaba zvitaura kuti vachamisa vachafoma rimwe bato, vanhu vakafunga kuti aiwa idambi. Asi ndoo munhu atinaye anoti ane chiramwa chekuti kana nyika yacho akangofunga kuti akanganisika anoiramwa akanofoma imwe nyika.
Profesa Mukonza, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi hatingatarisire kuti baba vemba vanopisa imba kana kuparadza musha nekuti mapinda nyoka. Munoti
izvozvo ndotenderana nazvo nekuti mushakabvu vaLenmo Jongwe vandaimbotaura navo makare kare iwayo vaigara vakatiyeuchidza kuti makudo haaramwirwe munda. Zvino tiri kuona apa vachamisa ndofunga vakuita izvozvo zvaitirurwa navajongo. Asi ndida kutaura ndichiti hongu Chiremba Mavhaza vari kutaura nyaya yekuti vamunangagwa havatizi maresponsibilities. Asi tiri kuona kuti nyika yeZimbabwe haisi kutongwa zvakanaka. Ipapo hatidi kukupa nzvenga vakandemiri, tinoda kuti tipa peneguro. Vachamisa vanogona kunga havo vaita mhosvo mumaonero angu pakuita zvavaita izvi. Mafungiro angu mhosvo dzavo tikatarisa kumashure dzakati wandei, kusanganisira nyaya yekusasarudza utungamiri hunobva kuCongress, nyaya yekusabuda pachena zvakanyatsotsarukana kuti bumbiro riri kutonga bato nderipi, nyaya yekusashambidzana zvakanaka nevamwe vatungamiri. Asi todawo kubata nyaya yekuti vamunangagwa semutungamiri wenyika zvatiri kuona panyaya dzezveupfumi, panyaya dzezveugaro hwevanhu, hazvisi kuratidza chimiro chakanaka. Ndosaka vanhu vanga vaenda muzhinji vachida kutsigira vachamisa. Saka ipapo nyango vari panzvimbo vamunangagwa, asi havasi kuita zvavanofanira kunge vachiita.
Dr. Mavhaza, vachamisa havasiro vatanga kuita mutungamiri webato rinopikisa vasiya bato vachinotanga rimwe kana kuti vatindaneta nezviripo nekuti tiri kupindirwa nebato riri kutonga. Kuma1950 uko vana vankomo vakazviita vachisiya ANC vakafoma NDP vakazopedzisira vaamuzapu. Chii chingashamisa nezvaitwa navachamisa pane zvamuri kutaura here?
Zvinoshamisa nekuti ANC yanga yakamirira Africa yose, vakazoita mapato mapato akumirira nyika dzavo dzakasiyana siyana. Zvekuti vanovachamisa iko zvinezvi zvekuti vari kutiza nekuti mumusha mapinda gonyi, varamira makudo emunda. Ini chandotaura ndechekuti vachamisa havana kushandisa pfungwa dzavo dzavakapiwa nemusinda.
Profesa Mukonza, vachamisa nebato ravo ravanga vachitungamira reCCC rine nhengo dzeparamende nevamwe vachiri makanzura vanga vasati vadzingowo navashavangu, vasi tichiziva kuti vanga vachiteera vachamisa, zvinovasiya papi vanhu?
Izvi zvaitika zvinovasiya vari parumananzombe nokuda kwekuti vakasateera vachamisa vachaonekwa sekuti vane rimwe neZANU PF, vane rimwe navachabangu, vachaonekwa sekuti vatengesa nekuti vachamisa zvimwe tingataure, asi vane rutsigiro rwevazhinji vari muZimbabwe. Saka nhengo dzeparamende dzichange dzichifanira kuita sarudzo yakakura chaizvo kuti voenda here vobva vasiya zvigaro zvavo zvavanga vainazvo, mungava muparamendi kana kuti mungava mumacouncils. Saka vari panguva yakaoma maonero andiri kuita.
Dr. Mavhaza, zvinosiya papi nhengo dzeparamende nemakanzura vanga vachiri kuteera vachamisa kunyange vanga vasati vadzingwa mubato navashavangu?
Iko zvinoizvi nhengo dzanga dzakawirana navachamisa vanavo Salos nevamwe vese nevamwe vachiri muparamende vasiyo wari parubana nzombe ndokunonzi wari kusiyo wari nherera kana vachinge vabvuma kutera vachamisa vachingodzengera nemasango zvoreva kuti izvo vanenge vaakubviswa muparamende nekuti bato rakavapinza paramende harichisiro bato ravo zvoreva kuti tinenge taakutarisira zvakare mamwe mabielections mwedzi mishoma shoma iri kutevera
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf dr Masimba Mafaza vari parunhare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana university of technology vari parunhare kusouth africa professor Ricky Mukonza. Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup yasvika muchikamu chechipiri kana kuti round of 16 umo nyika dzakabudirira dzave kurwira kupinda mumakota finari. Muchikamu chechipiri ichi zvikwata izvi zvaiswa mumagungano maviri kana kuti brackets. Mugungano rekutanga Nigeria iri kutamba neCameroon, Mali ichitamba neBurkina Faso, Angola ichitamba neNamibia, kuchitiwo Senegal ichitamba neIvory Coast. Nhasi tiri kuziya nezvegungano rekutanga kana kuti first bracket. Mitambo yemugungano iri iri kutambwa nemusi wemugovera. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhasi namangwana zvikwata zviri pazororo kwozoti mitambo yechikamu chepiri ichatanga nemugovera pachasangana zvikwata zvesadic Angola neNamibia.
Munoona mutambo uyu weAngola neNamibia uchizofamba sei uyezve vatsigiri venhabvu vemunyika vari kutii pamusoro pemutambo uyu?
Angola yakagona kubudirira ichipedza iri pamusoro pezvikwata zvese zvaitamba nazvo shure mekupedza mutambo wavo wekutanga ari mangange 1-1 neAlgeria. Yakazowedzera moto pamutambo yavo miviri yekugumisira ichikunda Mauritania neBurkina Faso. Namibia yakagonawo kusvika muchikamu chepiri nekutanga makwikwi ichikunda Tunisia 1-0 nyange hazvo yakazora kashwa pamutambo wavo wepiri 4-0 nevafana vafana chikwata cheSouth Africa, asi mutambo wavo neZuro wavakapedza ari mangange 0-0 neMali ndiwo wakagonesa kuti vaenderere mberi vachipedza vari pachigaro chetatu mugurupu mavo. Achakunda pamutambo wavo neAngola nomugovera ane akuenderera mberi kunosangana nezvimwe zvikwata zvisere zvichabudirirawo muchikamu chepiri chemutambo.
Tombotarisa zvikwata zvekumadokero, tinoona kuti Nigeria ichatatsurana neCameroon. Munoona zvichizofamba sei pamutambo uyu?
Mune mumwe mutambo uchatambwa nemugovera, zvikwata zvekumadokero emuAfrica Nigeria neCameroon zvichatongana pane mutambo uri pakati pezvikwata zvine mbiri mumutambo wenhabvu. Nigeria inoita seine mikana iri nani yekubudirira kana nzira yavakasvika nayo muchikamu chepiri yakakosha kuratidza angangobudirira. Nigeria yakasvika muchikamu chepiri shure mekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 ikazogona kukunda mumitambo yavo miviri yekupedzisira apo payakadya varidzi vomusha Ivory Coast neGuinea Bissau dzose 1-0. Cameroon iyo yakapona yatarisana nekudzokera kumusha mumutambo wavo wokugumisira neGambia inotofanirwa kusunga dzisimbe kuti ikunde Nigeria nokuti yakatodikitira kuti isvike muchikamu chepiri. Pamutambo wavo wekutanga Cameroon yakapedza ari mangange 1-1 neGuinea ikazoumburudzwa 3-1 neSenegal. Mutambo wavo wokugumisira neGambia Cameroon yanga ichitofungidzira kuti yave kudzokera kumusha ichitotungamirwa 2-1 kwasara maminiti mashanu omutambo. Asi chibodzwa chakamwiswa mugedhi rake nomutambi weGambia James Gomez kwasara maminiti matatu chakazoinzanisa mutambo pa2-2. Vakomana veCameroon vakazopona neburi retsono Christopher Wall achitunga nemusoro munguva yakawedzerwa chibodzwa chakavasvitsa mafuro manyoro avari nhasi.
Tinotenda Tandazani Zimbwa. Musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Live Talk Round Table apo tiri kutarisa mashoko avachamisa ekuti vasiya bato reCCC. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya muina Tavoka Ncube.
Soku isika tisenda baku vipi.